Wow, 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 wow.
Yeah, 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 yeah.
C'est le temps.
Ghost magician.
Panenge badi baizika. Zekuti amazino jamizika. Saita zenda kuraza zika. Asi iwe animbo fanda kusia basi. Wandi uona ndaka bata wawa wawa. Muzandifunza kutichi. Muzandifunza kutichi. Wandi uona ndaka bata wawa wangu. Muzandifunza kutichi. Muzandifunza kutichi.
Shamwari yangu. Shamwari yangu wawa. Tura mari yangu. Tura mari yangu wawa.
Kandi nako pashoma pandi napo ipapo serenti andine nazo tinoziona tashika ipapo dokuda andidiniwe kwese kwese ndinoenda niwe ndikusiye kunyangwe zvireme dokuda kunyangwe ndipfeke mambeve
wandiona ndakabata wangu
muzandifunza kuti chi muzandifunza kuti chi
Bata wawa wangu
Muzandifunza kutichi Muzandifunza kutichi
Shamwari yangu Shamwari yangu wawa Tura mari yangu Tura mari yangu wawa Shamwari yangu Shamwari yangu wawa Tura mari yangu Tura mari yangu wawa Tura mari yangu wawa
Zari zari, doda kumugira kandiri kubari Azi zwakadaru doro, haringa sari kosi Tiro rakandi tanda atza kubakari Tisa nyazi unandi visa vie Naona zwakana kana motisa mpie Chindi nama itaza koziye Urimu mazizwa nsikona kliye kliye
Shamwari yangu, shamwari yangu wawa Tura mari yangu, tura mari yangu wawa Shamwari yangu Shamwari yangu wawa Tura mari yangu Tura mari yangu wawa
Aha, Gustalo Vuma